manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, kurume 23, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe. Asi imwe nhengo yeZANU PF inoti bato iri harinei neuori uhu. Mamwe madzimai ekwamurehwa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeAl Jazeera nhasi yaburitsa ongororo yeuori unotyisa unonzi huri kuitwa nevamwe vakuru muhurumende zvichinzi zvine maropafadzo emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe zvapa kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora akawanda. Al Jazeera yaparura chirongwa chekutanga pazvirongwa zvina muongororo inonzi Gold Mafia Episode 1 The Laundry Service. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Vayubert Angel vakadomwa semumiriri weZimbabwe asina hake nyika yaanomirira kana kuti ambassador at large navaMnangagwa vari pakati pevanhu vakabatwa mumambure aya vachitenda kuvatori venhau veAl Jazeera kuti ndivo vanoshandiswa kuchenesa mari dzeuori. Izvi vanoti vanoita kuburikidza nekutenga goridhe muZimbabwe vachishandisa chigaro chavakapiwa navaMnangagwa kuti zvive nyore. VaAngel vanoti vanoshanda nemumwe muzvina bhizimusi vaRicky Dolan vachiti vaMnangagwa vanoziva zviri kuitika uye vanotenderana nazvo. Vamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori ndiva Kamlesh Patni vanopomerwawo mhosva dzekuita uori une chekuita negoridhe zvekare kukinya kuma1990. Goridhe iri rinonzi rakatakurwa kubva kuZimbabwe pasvondo rega rega richiendeswa kuDubai. Mumwe ari kunzi ari kuita zveuori ndiva Simon Rudland, shoroma yemuZimbabwe ine kambani inonzi Gold Leaf Tobacco. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Roshwaya vanova ama yavaMnangagwa vanonzi varimowo mudende iri. Vanhu ava vanonzi vanoshanda neRBZ, asi vaPatney navaRudland vanonzi neAl Jazeera vave kuramba kuti vari kuita uori. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangunjwa vakatiwo havanei nechekuita nezveuori uhu. Vachibvunzwa neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa, muzvare Roshwaya vati, "Regai tione painoperera, then I will comment." Hatina kukwanisa kubata vaAngel, vaMacmillan navaDolan. Taedzawo kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba, asi nharembozha yavo yanga ichingorira. Mupepeti mukuru webepanhau repadande mutande reNews Hawks vaDumisani Muleya vati zvinhu zvinosuwisa kuti mutungamiri wenyika ari kunzi anoziva zviri kuitika.
Dokumendi yeAl Jazeera yakataridza zvagara zvichizvikana nevanhu vakawanda asi vasina evidence yacho, vasingazivi mashandiro evanhu vari kuzviita nekuti vanoshanda naanani. Manje taakuziva kuti ndivanani vanoconstituta network yesyndicate yemagold smugglers, the mafia yacho takuiziva nemazita kuti ndivanani nevanhu vanoshanda navo nekuti vanoshanda sei.
Vatiwo
vanhu vacho ivavo vari kuzviita ivava vanhu vari connected na President Mnangagwa, vanhu vari around him, vanhu vanoshanda naye nenzira dzakasiyana-siyana. Vanhu, some of them Very related. So ndiyo zvinonyanya kushamisa izvozvo kuti kana zvichiitwa hure akadai uchiitwa nevanhu vari around the president, nyika iri kuenda kupi?
Asi vachipawo pfungwa dzavo, imwe nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavaza vati
Al Jazeera yakaita zvayakaita kana kunzi kufair fair, vana vekuZimbabwe vazhinji vakatarisana nevana vaiba, vanhu vaiba goridhe, vaiba mari, vaiendesa mari zvisiri pamutemo. Hazvinei nebato rezanu PF izvi. Zvinhu zvangoitika, hakuna nyika isina matsotsi, ine matsotsi ayo. Saka vanhu vari kutaurwa ne Al Jazeera nenyaya yacho yese pamwe chete hairatidzi zvinoitika muzanu PF, haina kumiririra zanu PF, and hairatidzi zvinoitika muZimbabwe. Zvinongoitika sevanhu vashoma shoma vasarudza upenyu hwavo hwekuba. Fanga vari kutaurira pamusoro pemurungu uyu nepamusoro paambasada vedu ava, but hazvireve kuti ndo zviri kuitika mubato. Kune vanhu vanoparawo mhosva, nyika zhinji dzinopara. Tinoziva zvakaitika kuAmerica panyaya yeCovid, kuti vakabatwa vazhinji vemuhurumende vaba. KuEngland ndo zvakaitikawo izvozvo, kuBritain, nyika dzakawanda kune vanobatwa. Ndosaka kune mutemo wacho unodzivirira uori. Saka vari kubatwa ava kana zvichataurwa neAl Jazeera hazvinei nebato rezanu PF. Zanu PF hatina chatiri kutya, tiri kutofara kuti zvikabuda senyika yeZimbabwe titsvage vanhu ivavo, tiongorore, tifeyewo nepedu, tiferefete, tibate mhondi idzi, mbavha idzi dziende kujeri.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vakurudzira kuti patorwe matano nekuti
chekutanga tinotenda ivo veAl Jazeera nekubatsira kuyanika dambudziko iroro rehuori nekuchenesa mari dzakasviba. Idambudziko guru ratisingafaniri kutarisira pasi kana kutendera kuti vanhu vangotaure zvodarika zvakangodaro, nekuti idambudziko riri kukonzera kuti migwagwa yedu iite sekuti nyika yanga iri pahondo kwemakore makumi mana adarika. Idambudziko riri kuita kuti vazhinji varasikirwe neupenyu hwavo, nekuti hurumende inenge isina mari yekuti itenge mishonga nekugadzirisa zvinetswa zviri muzvipatara.
Vanokokera mabasa nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuChamhembe kweAfrica vaAlois Chaumba vatiwo
muZimbabwe muno tane dambudziko rekuti panongochakurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumataredzi mhosva, nyaya yacho zongonyangarika hayo. Chatofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhuvo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanakanaka kana kuti vanhu vakaita manyemwe, ndokutaura izvezvizvi. Asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kunzi chiri kubuda mufirimu iroriri, hurumende ichadzidzo chidzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvina fundo Gift Mugano vati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda nenyaya yehuori.
Mari iri kunzi iri kubuda munyika iri kusvika $1.8 billion gore negore, zvichinzi $1.2 billion iri kubva kugold. Zvoreva kuti pamwedzi woga woga tiri kurasikirwa ne $100 million gold iri kubuda kunze. Takanzwa minista Home Affairs zvichitoshitaura kuti tiri kuda kupiwa maresources ekuti tirwisane necorruption, nekuti tiri kurasikirwa nemari yakawanda yekusvika $1.2 billion kubva kugold pagore. Vachitaura kuti hurumende iri kuda kutenga motor vehicles zvosvika 500. Imwe mari vari kuda ndeyekuinvesta into technologies dzinostopa corruption. Saka chiri kundifadza hapa ndechekuti veAl Jazeera vaakutibudisira pachena kuti mari iri kumbobiwa sei tisati tapedzerwa mari yedu zvedu kutenga mota dzosvika 500.
Nezuro bazi reReserve Bank rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti riri kuferefeta vaAngel navaEwan McMillan nezvarinoti huori mukufambiswa kwemari zvinogona kukonzera mabasa eutororo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Mutungamiri wesangano refemale Students Network Trust, amai Eva Nice Munondo, vanoti panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi wekusimudzira kodzero dzemadzimai, zvakakosha kuti madzimai awane ruzivo rwekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kana kuti mental health, vachiti ivo nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzemadzimai vachange vachisangana kupera kwemwedzi uno muHarare vachiziya matambudziko anosangana nemadzimai anogona kupa kuti pfungwa dzavo dzisagadzikane. Musangano uyu uchange uchikokerwa nemunyori wemabhuku muzvare Francisca Mandea, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada avari munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Munondo nezvenyaya iyi.
Musangano uri kwemusei mugovera tichipemberera uyezve une kuvhara nemhemberero yemwedzi wemadzimai waMachi. Tiri kuti isu semadzimai tine zvakawanda zvatinosangana nazvo zvinoremera mwoyo yedu mukugara kwatinoita nemukurarama kwatinoita. Saka nyaya dzetroma nenyaya dzezvinonetsa mwoyo, yandingati mental health pachirungu, ndiyo nyaya yatiri kuunganira iyoyo semadzimai tichidzidzisana kuti kana tida matambudziko anoenderana nezvinobata mwoyo nepfungwa tingasangana nayo semudzimai, unokwanisa kudii nezvipi zvaunokwanisa kuita kuti zvikubatsire. Saka tinodzidzisa tichapa kumadzimai akasiyana siyana achauya paungano iyoyo tichivabatsira nyaya dzecounseling, tichivabatsira kuti tinoresponda seiko kuzvinetso zvatinosangana nazvo, uyezve mwoyo yedu ingachengetedzeka seiko pakurarama. Zvezvea madzimai vakaremerwa zvakanyanya vanosangana nemhirizhonga dzakasiyana-siyana, asi hapa kudzikana kuti ehe tinochema tinodii, asi pane zvatinogona kuitawo semadzimai kuresponda kumental health issues ikoko. Kana troma ichinge yauya, vamwe vanoziva upenyu hwavo mavelai, vamwe vanoita zvakasiyana-siyana. Tiri kuti aiwa, hakuti kuguma kweupenyu ikoko, asi tinofanira kunge tichikwanisa kuziva kuti dambudziko kana kuti zvinonetsa zvinopfuura isu mwoyo yedu inofanira kunge yakachengetedzeka.
Tinoona zvakare kuti makange muri kuno kunew york kumusangano mukuru wecsw67 uchangobva kupera, pane zvamasangana nazvo here madzoka munyika zvamungati makadzidza ikoko kunew york zviri kukubatsirai?
Ehe, kunyuyo kundakanodzidza zvakawanda. Ndadzoka kuno kunyika yedu yeZimbabwe ndakaona kuti tichiri pakati sarirei pamaringe nezvikwanisiro zvatinokwanisa kuwana munyika yedu, asi ndakanangana nedonzo remadzimai nekuti CSW yainotarisa zvakawanda. Uyezve ndakamirira vadzidzi vari mumakoreji aya, ndikuona sekuti zvandakanodzidza ikoko nyaya dzekuti vasikana kana kuti vana kana kuti madzimai panyaya dzedhijitali netekinoloji, ndikuona sekuti isusu generation yatinoshanda nayo vastudenti ndozvavanonyanya kutarisa sori, asi takaona kuti kune mhirizhonga inonyanya kuitwa online, asi ndiri kuona sekuti tichakasarira zvakanyanya kuno kunyika yedu panyaya yezvikwanisiro zvakaita sekuti intaneti kana kuti mutemo chaiwo unochengetedza kuti kana munhu achinge amhirizhonga online kana kuti zvinoenderana netekinoloji anokwanisa kuzviita sei. Ndikuona sekuti tichiri takadzidza kuti tichiri takati sare mumashure zvishoma hongu mutemo taanawo wedata protection act, but ndikuona sekuti pakuzonyatso tiri kuchinyatoshanda uyezve nemamiriro akaita upfumi hwedu wenyika tinenge tichiri kumashure zvakanyanya.
Vanga vari mutungamiri wesangano refemale Students Network Trust, amai Eva Nice Munondo, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mushure mekuchema-chema kwevanhu nekudhura uye nguva shoma yekuti munhu abhadhare faindi yekupaka motokari muguta reHarare, kanzuru yaita musangano wechimbi-chimbi nhasi ikawedzera nguva inopiwa munhu kuti abhadhare motokari yake isati yatorwa nekanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuru yavo kuziya nyaya iyi, vamafume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuru haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo, asi vati vatora danho rekuti vatyairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motokari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuru.
Taona kuti chaji chai chaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita 57 nenyaya yevat. Saka chaji iyo iyi ndoo yataa kuti munhu ngaapuwe kana akabhadhara mari iyi within 3 hours yekupuwa tiketi haachabhadhariswi claim charge ye$65. Saka vanhu vaakungobhadhara $57 iyoyo claim yobva yabviswa, obva abvumidzwa kuinda mberi nezvaanenge achiita. Kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndoo panozouya mamwe macharges.
Kanzuru yeHarare ichishanda nekambani yayo City Park inobhadharisa munhu faini yemadhora makumi mashanu nemanomwe kuamerica 57 US dollars kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuamerica rekupaka motikari kweawa imwe chete, uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora nemakumi matatu nemaviri US$132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuru. Asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residence Forum AMREF vamavela Skumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika.
Sa $57 ndiri kutoda kutoseka pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours. Vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours? Imari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuibata mari iyoyo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe muchairi wemuHarare vaGeoffrey Hiwayo.
Asi hatisi kuwirana pakupa 3 hours kwavaita, nekuti kuti uwane mari pa 3 hours panonetsa kuti uwane mari.
Vamafume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho.
Shakonsulta mamotarisi tapa instruction ku finance committee kuti muchiguva chidiki diki iite maprocesses ekuchinja mabudget edu, processes emutemo ekuchinja kuti tinge tichiwana mafigures anobva iwo kuva nenguva pfupi pfupi tobva tamaendisa ku ministry obva vatitendera zvavanenge vachikwanisa kutitendera.
Vaenderera mberi vachiti mari inowanikwa ne City Park haipinde mubudget rekanzuru, asi vakati kambani iri kuita mabasa ekusimudzira guta akaita sekuvakiridza nhandare yeRufaro Stadium. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Associations vaRuben Akili vati izvi zvakanaka, asi vagari vanofanira kuziviswa.
Tingati mariro atiinawo ndeyekuti vagari vari kukandwa kure mukutongwa kwematunhu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti mafaindi anodiwa nekanzuru yeHarare akawandisa, uyewo hapana chiri kuitwa nekanzuru kuti vanhu vawane pekupaka motikari dzavo zvakanaka.
Vanhu havana mari endi vanhu vese takutonya kuti ikonomi yedu payakamira iko zvino isikaisi. Hongu vanhu vanogona kunge vachipara mhosva idzodzo vanofanirwa kunge vachifairwa, asi pane dambudziko rekuti vanhu havana mari.
Hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nekambani yekanzuru yeCity Park, uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru mukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vari kukurudzira mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rakatambirwa nedare reparamende yavo rinoomesera vanenge vabatwa nemhosva dzekuita zvehungochani. Bhiri iri rinopa chirango chekugara mujeri kweupenyu hwese kune vanenge vabatwa nemhosva dzehungochani. America yayambirawo kuti ichatemera Uganda zvirango bhiri iri rikave mutemo. Hurumende yeEthiopia yadoma mumwe mukuru muchikwata chainge chakaipandukira chePeople's Liberation Front vaGetachew Reda kuti vatungamire dunhu reTigray mushure mekupetwa kwenhaurirano dzakanangana nekupedza hondo munyika iyi. Hurumende yakabvisawo chikwata ichi pane zvikwata zvinonzi zvinopfurikidza mwero kana kuti terrorist organizations nezuro. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mapato ezvematongerwo enyika atarisana nekusarudza nhengo dzichapinda musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary election, asi achisiyana panzira dzekushara vachaamirira. Bato reZANU-PF riri kuita sarudzo dzaro dzemaprimary mukupera kwesvondo rino, nhengo dzebato iri dzichisarudza vadzinoda kuti vange vachimirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino. Musarudzo dzemaprimary dzichaitwa nyika yose. Vanhu ava ndovachazokwikwidza vachimirira bato reZANU-PF kana vakanga vabudirira mumaprimary. Ukuwo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rakatozivisa kare kuti rwendo runo harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary dzajairwa, asi kuti richashandisa nzira itsva yekusarudza nayo vacharimirira musarudzo kubudikidza nevanhu vemunharaunda, madzishe pamwe nemasabhuku avo vachadoma vanhu vavanogara navo vavanoziva kuti vakakodzera kuti vange vachimirira bato iri musarudzo. Bato reMDCT notungamirwa navaDouglas Monzora rakazivisawo kuti richaita sarudzo dzemaprimary munguva pfupi ichatevera. Asi mubvunzo mukuru uri pakuti nzira dzichashandiswa nemapato ose kutsvaga vachapinda musarudzo idzi dzine gutsa ruzhinji here. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamwe nenhengo yeZANU-PF vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti gutsa ruzhinji iri papi panzira yeZANU-PF yemaprimary.
Pane zvematongerwo enyika kana takatarisana nemusangano yeZANU-PF, zvanyatsotaridza kumunhu wese kuti chinonzi demokrasi chii, uyezve vanhu vanosarudza munhu wavanoda kubva kuna kansela, MP, seneta kusvika nekuna purezidhendi. Saka nemugovera imbunya mbunya, asi zvatinongonzwa namahumwa humwa grepvine pachirungu, kuna amwe mapato zvaitwa neZANU-PF zvasati zvamboitika zvinongobva kuti vachaita. Saka regai tione kuti vachazviitenge.
Dr. Zembe, nyaya yemaprimary elections nezvataurwa navachirumhanzu
kungangova kureva tichitanga kutarisa bato reZANU-PF kubva 1963 parakavambwa, tinotarisa chose kuti havasati vakwanisa kuita sarudzo yenhange mutange mubato mavo. Nhange mutange inenge iine mirawo yakainzana, mirawo inogutsa nhengo dzomusangano uye ichiunza mawirirano. Tinoziva chose kuti sarudzo dzose dzakaitwa bato reZANU-PF richina Robert Mugabe somutungamiri hapana mapiki akaitika mbate iloro asi akiti ukutine mapiki enando yekutanga ndio primary nezvotaona munangagwa hapana zvakangosha romna pike kuti ningi wamirana ningi vanosharanda yavo mboka wazowana mavhoti akati ndihingi wazowana akati ndihingi saka zvose zvaingoitiwa zvisiri inhengo dzinozomirira kumakanzura nokumamhanga yeparamendi zvaingova zvipo zvavakuru vacho
vachiri mumhanzi tiri kuona kuti vazembe vari kupokana nenzira yamuri kutaura iri kushandiswa nebato rezanu pf koyo nzira iri kunzi ichashandiswa netriple c pane zvokuti vanhu vanonzimirai kusvire kwaningi munoti
regai nditange ndapindura zvavanga vachitaura ndofunga havanyatsa kuziva kuti zanu pf inosarudza vanhu vaye sei iye zvino zanu pf yakapurinda mabhaloti papers kuna vanhu avo vaiti vanda kumirira samakansela vanhu ivavo vomugovera ndoo vanenge vachisarudzwa navanhu vomuwadhi imomo saka shuwa shuwa ndeiti dhemokrasi inopfuura izvozvo tochenda kune yaatarwa yetriple c e dondiudzai kuti zvinhu zvakamboitika seko kunzi vanhu vanosarudzwa munhu wavanoda vanhu ivavo vanoadhentifaiwa sei muvhilleji hazvizwisisiki kuti vanhu vasingazivani vanosarudza munhu wavasingazivi tinofamba sei
pindurai tinzwe dr zembe
ndingamboitawo somufunzo kuti vachiri mhanzi vangandipa here mhinduro kuti zvakafamba sei zvina akuru negore rapera pamaby election 19 out of 26 dzakahwinwa neccc zvakafamba sei vangada kuzvipa mbiri yedhemokrasi yomubato isina kuzoonekwa munyika iwe zvinongotaridza chete kuti aiwa vangati vaziva unonzi utongi hwenhange mutange hwamapike hwejekerere ndobonera mvura yekufano vakandemuka
vachiri mumhanzi. Pane vanogunun'una musarudzo idzodzi dzamuri kutaura dzinonzi dzine dhemokrasi dzezanu p f tonzwa kuti vari kumusoro vanoshandisa simba ravo zvakare kuimposa kana kugadzika makandidheti anenge asingadiwe nevanhu saka dhemokrasi inozobuda papi
vanhu vasati vataura nyaya idzi vakandimire ngavazive kuti umbiro romutemo wezanu p f setati rakambomira sei vanorizwisisere ndokuti vagokwanisa kukomenta iye zvino mukatarisa mukanya vakaomesa tsimba kutinga vari kutaurwa nezvetriple c asi havasiri nhengo yetriple c saka nedzimwe nguva tiri kutambisira mashoko etriple c zvoda kana triple c iri iyo yanga ichizvitaurira
dr zembe
kana toita zvokusarudza hurumende inobva muvanhu vachamisa vanobva nekoko vazimbi koko togara sezvizvarwa
avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr Urayai Zembe manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanu p f vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chiru manzu vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 pm nhasi tiri kutaura nemadzimai nezvekukosha kwemwedzi uno wakurume wakanangana nekuwanisa madzimai mikana nekukurudzira kusimudzira kuremekedzwa kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tisati tasvika ikoko timbokupai zvakare misoro yenhau dzanhasi. Al Jazeera inoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukutengeswa kwegoridhe, asi imwe nhengo yezanu p f inoti bato iri harinei neuori uhu. Mamwe madzimai ekwamurehwa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disen.